Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti haisi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nemukuru anoona nezvebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Ichiburitsa nezuro manheru zvakabuda muongororo yavo nezuro munyika yose, hurumende yakazivisa kuti vanhu vafa nechirwere munyika yose vave chiuru nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe 1,789, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevana 49,864. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vaudza Studio 7 kuti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 kuri kukonzerwa nenguva yokutenhora pamwe neukasha hwechirwere ichi hwethird wave. Dr. Ranga, avo vanoshanda muNorth Carolina sachiremba, vanotiwo vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 muZimbabwe vashoma zvikuru. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yokutanga vave zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvinomwe nezana nemakumi mashanu nemumwe 777,151, uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe 555,277. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi Dr. Ranga vanoti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba hunofanira kukwira zvakanyanya zuva nezuva kuitira kuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba kaviri sezvinotarisirwa. Ngatinzwei Dr. Ranga vachitsanangura.
Chandingataura vahwande ndechekuti manhamba eCOVID-19 aya ari kunyanya kukwira nguva inoi, nenyaya yokuti chando chiri kuita kuti vanhu vagare vakaungana mudzimba kana vari pavanenge vari kumabasa, nenyaya yokuti panza apa pari kutonhora. Saka zviri kuitika ndezvekuti kana vanhu vane chirwere cheCOVID-19 ipapo pari kusangana vanhu, manhambers anobva anyanya kukwira, because kana mumba mune vanhu 5 and munhu wana ane chirwere anobva achiparadzira kuvanhu 5, whereas munhu iyeye deanga ari kunze uku kuti aparadzire chirwere kuvanhu ivavo 5 zvinotora nguva yakati wandei. Saka ndozviri kuita kuti panguva inoyi yechando chirwere cheCOVID-19 ichinge chiri kupararira zvakanyanya. So zvatinoona muZimbabwe vanhu vakawanda havasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Manhambers atiri kunzwa ndeyekuti tavapa chinyi pa700,000 something vabayiwa at least short yekutanga yeCOVID-19, vava fully vaccinated probably vangodarika 500,000. Saka zvinoreva kuti ruzhinji harusati rwava neimmunity yakakwana. Vamwe vanenge vasange vakabata chirwere vane temporary immunity, but immunity iyoyo inopfuura futi. Saka zvinotoda kuti hurumende neruzhinji nyika yese tinge tiri kuona toita sei kuti chirwere chisaramba chichipararira panguva dzinoidzi.
Iyo hurumende chii chaingaita kuti zvinhu izvi zvidzokere pagwara riri nani?
Hurumende ine basa rakawanda chose, nekuti mamwe matanho anofanira kutorwa anofanira kunyatsakutsanangurirwa kuruzhinji kuti nemhaka yei like zvemalockdown zvavari kuita, uyezve kuti nyaya yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda vakakwana zviri kufamba here. Saka izvozvo ndo mamwe matanho hurumende inofanira kunge iri kutova totarisazve kuti vaya vanenge varwara vari kuwana rubatsiro rwakakwana here muzvipatara, uyezve kuti malockdown paari kuitwa aya kuti vanhu vasaramba vachibuda panze tiri kuita sei kuti vanhu vava nechikafu nezvimwe zvakadaro kuti vasaramba vachibuda, because kana munhu asina chikafu unenge achida kurarama. So idambudziko. Saka ndinoona kuti hurumende inofanira kunge iri kutarisa kumativi akasiyana siyana vachidzidzawo zviri kuitwa kune dzimwe nyika, kana kuno kunana America, sezvatinoziva kuti COVID-19 yakatanga yakabaka zvakasimba, but iye zvinoizvi vanhu vaakufemeruka. Saka tikatarisa kuti dzimwe idzodzi hurumende dzanga dziri kuzvifambisa sei, zviingabatsira chaizvo hurumende yeZimbabwe kuti chirwere chisaramba chichipararira.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari paRunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Muri dzinoita makumi matatu dzakasara dzisisina pekugara zvichitevera moto wakapisa Block C Matapi kumbare nezuro chitatu masikati. Mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chidembe vati ichokwadi kuti Matapi Block C yakatsva nezuro masikati, vachiti hapasati panzwa kana pane afa kana kukuvara. VaChidembe vati vachazivisa zvose pamusoro pemoto uyu kana vanodzimira moto vapedza kufirefeta kwavo vakaunza gwaro rezvakaitika kukanzuru yeguta reHarare.
Hongu, kumbare kwaitika moto hapana vanhu vafa, asi pane midziyo yaparadzika ipapo. Vanhu vedu vekufire brigade vachiri kutarisa kuti chii chinenge chakonzeresa moto uyu. Saka kana kutozosvika vatipa chakonzeresa moto, vapedza mainvestigations, ndipo patichaziva chakonzera moto uyezve kuti zvinhu zvakuvara zvakawanda sei uye zvine value yakakura sei.
Avo vange vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chidembe vari paRunhare kuHarare neStudio 7. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition unoti hausi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nezuro nemukuru anoona nezvebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti, ichiyambira kuti masangano akazvimirira mazhinji mudunhu reHarare ari kushanda achisiya gwara raakanyoresa kuti achatevera. Mutsamba iyi vamuguti vakati nekuda kwaizvozvo masangano ose ari muHarare anofanira kutanga apiwa mvumo dzemashandiro avo nehofisi yavo. Tsamba iyi inotiwo masangano akazvimirira aya anosungirwa kunge asvitsa urongwa hwemashandiro avo mugore rino ra2021 kumahofisi avo, pamwe chetewo nekuzivisa nezvemitsangano yedzidziso yaanenge achironga, zvirongwa zvinenge zvichida kuparurwa, mabasa ari kuitwa pari zvino, uyewo magwaro anoratidza mashandiro avo mwedzi woga woga. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, asi sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vanoti havazivi kuti vamuguti vari kutaura vari sani uye vakamirira ani panyaya iyi, sezvo masangano akazvimirira asiri pasi pavo. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hatinozivisa kuti vamuguti vari kutaura vari ani, vakamirira ani. Saka takuti pamwe kungotaurawo kwemunhu angomukawo musi wechipiri achida kungotaura. nekuti maboka ose anoshanda haripoti kuna vamukuti haziyo responsible ministry havana pavakamira vamukuti hatitozivi kuti vari kutaura vari hani tatombofunga kuti kuda ndiwo mambo kuda kwakaiswa mambo here kuHarare hatichazivi asi pabumbiro remutemo pamutemo vamukuti havapo saka zvavanotaura hatiteedzeri hatizvizivi kuti vanotaura vakamirira hani uye vachiti zvavari kuita izvi tikuzviona zviri kuitwa futi kumamisha uko kuno kune munhu anenge achinzi hanzi ndiye chairperson weZANU-PF Power hamo mulocal government structure hamo mukanzuru hamo anongozobuda ongotanga kutaura achipa vanhu mutemo ndozvamufanira vamukuti
takanzwawo mazuva apera vakafanira kubata chigaro chemurongo wemusangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vachiti mamwe masangano akazvimirira akupinda mune zvematongerwo enyika nechinangwa chekubvisa hurumende zvii zvamungataura pamusoro pemashoko iwayo tichiona tsamba yabva yabuda
chokwadi chekuti kana tikadzidzisana nenyaya yebumbiro remutemo ndiro basa redu tikadzidzisana nenyaya yekuti kodzero dzevanhu ndiro basa redu rekuti vanhu vadzidzisane nenyaya yekodzero dzevanhu uye tirambe tichiudza kuti hurumende inofanira kunge vanhu vachihodha hurumende kuiyo iva accountable ndobasa redu iroro remaorganizations anoshanda izvozvo saka nokudaro hapana kunonzi kurwisa hurumende nekuti kurwisa hurumende munenge muchiita zvinhu zviri pasi pemutemo handizvi asi kana muchishandisa bumbiro remutemo kuti mari yashandiswa sei kana muchishandisa bumbiro remutemo kuti vanhu vazive kodzero dzavo hapana kurwisa hurumende tichingorwisa corruption tikurwisa violence tikurwisa umbimbindoka ndozvatinorwisa handifungi kuti hurumende ingati tarwisa umbimbindoka corruption voti tarwisa hurumende
saka mune matanho amuchatora here pamusoro petsamba yavamuguti
tsamba yavamuguti vangonyorawo tsamba vari kumba kwavo handifungi kuti matanho atingatorei tsamba yavanyorwa navamuguti vari kumba kwavo vangomukawo makuseni vachifunga kuti dzimba dzavapwanya dzakwana vakuda kuenera kumwe kusiri kwavo hatovazivi kuti ivo ndivo ani saka handizivi kuti iwo ukangonyorawo tsamba rumba kwako totanga kuteedzera here vamuguti zvavamuguti hatoteedzeri bcause hatovaoni vaine masimba ezvavari kutaura vanogona kuita
pamusoro pezvo tiri kuona vari kukoka vatungamiri vemasangano akazvimirira kuti munge muchisangana navo hamusi kuteera zvakare danho iroro
handizivi kuti vari kukoka ani kuda pane vavaroda kukoka havo kana veida kuti vakuonzwavo vanhu vekutaura navo asi chaka chatinoziva ndechekuti vamuguti havana masimba iwavo vamuguti vari kuzvipa masimba akawandisa vose havasi vanhu havangaramisizwa kugara pasi vachitaura nyaya kana chete kuda kune mitemo yecovid inondonetsi saka vanhu vanogona kutadza kuenda ikoko nekuti havadi asi kungoendawo vanenge vaenda vanenge vangoenda nekuti varoda kunyatsonzwisisawo zvavo asi so hatina nguva izvina vamu
avo vange vari sachigaro vecrisis in Zimbabwe coalition varashid mahia vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 South Africa inoti yakawedzera nguva kusvika kupera kwagunyana 2021 yemavhiza evanhu vakapinda munyika iyi vachinoshanya kudzidza kurapwa kana kunoshanda pakati pazvita 2019 kusvika kurume 14 2021 kuitira kuti vanhu ava vange vachigara munyika iyi zviri pamutemo Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Aro rakaburiswa negurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi rinoti vanhu vapiwa mukana wekuwedzera nguva yavo yekugara muSouth Africa ndevaya vakapinda muSouth Africa muna zvita 2019 vakazotadza kubuda munyika nepamusana pekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCOVID-19. VaMotsoaledi vakati vanhu vakange vapiwa visa enguva diki aifanira kupera mushure memazuva makumi mapfumbamwe avo vakange vapiwa mavhiza enguva refu aifanirwa kupera pakati pemwedzi mitatu nemakore matatu asi vakati izvi hazvivate vanhu vakapinda muSouth Africa kubva musi wa15 kurume gore rino vanhu vakawanda vane magwaro aya vanosa sira muzvare Mariantini vati vatambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa.
Ii tashitambira zvikuru zvaitwa nehurumende. Ii asi muno hapana zvazvinotibatsira nekuti muno macho hatina kumbobvira tauya kuzogara. Takangomiswa nenyaya yekudhura pamwe nekunetsa kurikuita motikari dzekufambisa haadziri kudhura chokwadi.
Mukuru wesangano reAfrica Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vatiwo vatambira nemufaro mukuru zvaitwa neSouth Africa.
Tenda wetinozvikurudzira kuti Minister of Home Affairs vaextenda mapermits evanhu vakaexpire kubva pakatanga lockdown kuti zvinoita kuti vanhu vasasungwa munzira uye vane vanoshandira vanonzwisisa havagoni kuvapa matambudziko nenyaya izvozvo. Asi tinoziva kuti tichirusangana nematambudziko nokuti makampani mazhinji haachadi akuda kuona bepa rakanyoro uye nekumabank ndokwa kunetsa zvikuru nokuti mabank akatovhara maaccounts achagona kupa vanhu mari dzavo nekuti arikuda kuona mapermit ari valid.
Asi Dr. Sibanda vati kune zvakawanda zvinofanirwa kuitwa neSouth Africa senzira yekurerutsira matambudziko akatarisana nevabva kure vari munyika iyi.
Saka ichi chinova chinhu chinonetsa chaizvo nenyaya yekuti kuti unongonotaurira bank kuti aiwa minister vadai hazvibatsiri, asi chinobatsira ndechekuti vanenge vachida kuona stamp mupassport kana vachida kuona visa iri valid. And tichifunga kuti hurumende yemusouth africa ichapa vanhu matemporary permits chero kushandisa nyaya dzeonline kuti vanhu vanotora kuitira kuti vagonewo kuvhura maaccount, vagonewo kuextenda validity yemaaccount avo nekuti mamwe akatoexpire nenyaya dzefika, because nyaya dzefika dzinoda kuti munhu kana chinganzi ngauye nepassport yake oenda nayo ine permit. Iko zvinhu hazvichagoni kuitika izvozvo.
Kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvinosvika zana nemakumi masere ezviuru kana kuti 180,000 zvakamirira kunzwa hurumende South Africa kuti ichaita sei nemagwaro azvo eZimbabwe Exemption Permit ayo ari kupera kushanda muna zvita. South Africa haisati yabuda pachena kuti ichawedzera zvakare here nguva yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits sezvayakaita muna 2017. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Mbotarisa zvirimu mapepa nawo anasi. Kuroniko rinoti dare remakurukota ehurumende rati Zimbabwe International Trade Fair yegore rino ichaitwa muna Nyamavhuvhu kana kuti August pamusoro pekupararira kwechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe. Nyika gumi neimwe dzinoti Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa neTanzania dzakange dzazivisa kuti dzichange dziripo. Herald rinoti nezuro kanzuro yeHarare yakapwanya nzvimbo dzepanoshandira mumigwagwa kuGazaland kuHighfield. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nakana mukoma juma kandini pastors na mukoma blessing zulu na mukoma tano nokawande ndini zvangu pita ndiri kuno polokwana ku South Africa. Dechito hurumende hurumende yavano yamunangagwa zvavari kungoita kungoputsira vanhu. Zvinomira zvakanaka muZimbabwe, zvinomira zvakanaka. Tinokumbira munyika nyika dzemusadhak dzinwetsero yechidzibe tibetsero ngota muZimbabwe tanetseka ngehurumende yazano PF. Tanetseka ngezigurumende yazano PF ngoshungurudza vanhu kuputsira vanhu zvivakwa pari zvivakwa takavaka vakatarisa vechiona masau avo nhasi uno vakuputsira vanhu kungoputsira vanhu just ngoputsira vanhu kushungurudza vanhu veZimbabwe. Munyika muno matiri muSouth Africa muno tinongoona mumataundi madhirobha muno musika dzakangovakwa mumarodhi dzakangovakwa vanhu vechingotengesa nechingodzitsvagira. Saka tizi kuti hurumende vamunangagwai hurumende kuda kuti vanhu vararame here kana hurumende kuda kungouraya vanhu.
Pamusoro ivashamarari veStudio 7 nevatereri vaivose, ini ndinzwa tichibanda anobva pamasvingo apo. Ndinoda kupindura hangu muchinda uyo kuti anobva mverengwa ati vanhu takatiza ZANU-PF tikaenda kuSouth Africa. Aiwa, isu hatina kutiza ZANU-PF, asi takatiza kushayikwa kwemabasa munyika. Zvinogona kuva zvinokonzerwa neZANU-PF. Unoona izvozvizvi vamwe vari kuita musika, vari kuputsirwa musika. Vamwe vangaishanda kumakombi, makombi akavharwa. Saka mukana yese kuti tishande iri kuvharwa nehurumende iri kutonga ndozvinoita kuti tibve tisina mabasa tinotsvagawo zvinotiraramisa mhiri kwenyika. Saka dei hurumende yaita mukana wakawanda wekukireita mabasa pachinapo chekuti inodzinga mukana yakawanda kureta mabasa kana kumisa mikana yakawanda kureta mabasa munyika medu ingati tichigara munyika yedu.
Studio 7 apo makadini mesi kumatii manenyika esezimbabwe zvinotosekesa kana kuti zvinotoshamisa. Vanoti mari kana maisa mubhengi yakubereka mazuva ano chakati sabereka mazuva akapera chii chambuti idyiwe mubhengi chii. Saka vanhu vanofanira kuti vachenjere vangware vasatora mari yakuendesa kumabhengi kuti idyiwe sezvakamboitwa zvigoreriyei. Nanhasi vanhu varuza mabhiriyoni akari kumabhengi avati akadyiwa ngeinflation. Nyika iyi haisi stable nyika haina indastry yainoti inokwanisa kujenereta foreign currency. Nyika haina kana chinhu izero. Saka vanhu vasatora mari yavo kuendesa kumabhengi kutamba namaisva. Vanhu vanofanira kutora mari yavo vazvichengetere vega mudzimba. Idyiwe ngeinflation iri mudzimba kwete kundopasanopei kuti ine mari.
Makadiko kustudio 7 uko, makadiko studio 7 uko America, kuno kuti South Africa. Tinongotarisirawo kuti mazuva kundovhota kuti achavhotamo. Pane shoko rimwe randachikumbira studio 7 mutibvunzirepo kune MDC, nokuti zvaingotaura zvaitaura mazuva aya yakazobirwa nezvainotaura izvezvi zvinongofanana. Hapana siyano, inongoti ndaimbovhota, ndaimovhota nowandu hwenyu. Rwenono tinovarova. Tanga tichikumbiravo tichikwata, toda kuziva kuti itirongere MDC kuti iko zvino tine shuwa yekuti tinohwina, nokuti taibirwa pakati takazvichinja, taibirwa pamutemo wakati takachinja, taibirwa pamutemo wakati takachinja. Saka iko zvino tinoshuwa yekuti tinohwina. Vatiudzewo kusiyana kwazvo pane zvaitika kudhara nezvavako izvozvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro chitatu, vaimbove gurukota reAmerica rezvekudzivirirwa kwenyika vaDonald Rumsfeld vakashaya. VaRumsfeld vakashanda muchigaro ichi pasi pevatungamiri veAmerica vaviri vaGerald Ford navaGeorge W. Bush. Vange vave nemakore makumi masere nemasere. Mashoko ekushaya kwavaRumsfeld abuda panguva iyo murume ane mukurumbira mumafirimu nepaterevhizhen vaBill Cosby vachibudiswa mujeri mudunhu rePennsylvania. VaCosby vange vachipika kwemakore ari pakati pematatu negumi mushure mokuwanikwa vaine mhosva yokuisa zvinodhaka muhwahwa hwainiwa nevakadzi achizopedzisira nekuvabata chibharo. Vanoongorora zvinoitika uye vachidzidzira digiri rapamusorosoro paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti vanhu vazhinji vagumbuka nekubudiswa mujeri kwaitwa vaCosby. VaManduna vanotiudza zvaitika.
VaCosby vakabuditswa patingati netechnicality panyaya yeprocedure. Koti pakapindwa yakati zvoni vaCosby pavaitongwa maprosecutor akashandisa zvavakange vataura vachipa testimony asi vaisafanira kushandisa. Saka ma rights avo, kodzero ravo pakumburira mutemo harina kuchengetedzwa. Saka ndozvo vari kuti pa technicality iyoyo vanofanira kubuditswa, kwete kuti vari kunzi vari innocent pamacharge awe kupara kupombwe werepu.
Mhosva yavo yakange iri yei yakavapinza mujeri?
Mhosva yavo inyaya yekuti vakadzi vakauya vari kuti vakavadhakisa, vaishandisa mheno mushonga kana mapiritsi avaisa mudoro kuti vadhakwe, voita either rape or sexual assault, ndovanonzi vaiita.
Iro dare redzimhosva pakuvasunungura kwarakaita rakati?
Saka dare riri kuti harina kutarisa kuti mafacts ekuti vakazviita here. Raritarisa kuti moza kana muchitongwa pane nyaya mbiri unofanira kuuya, maprocedure afaniri kutyurwa pakukuunza kumutemo pamusoro pekuti nemafacts acho. Saka vari kuti maprocedure pabumburo remutemo, maconstitutional rights avo under Fifth Amendment yekune kuti kana uchitaura hauna mvumo yekuzviincriminata pachirungu. Saka vari kuti izvozvo hurumende maprosecutor havana kuzvirespect, vakatyora marights ava cause people pabumuriro remutemo. Saka sezvo vava vakatyora havakwanisi kutongerwa nyaya iyoyo tichinda mberi.
Zvinogona kuti vangadzorerwa mujeri zvekare here pamusoro penyaya imwe chete iyoyi?
Handifungi matauro aita jaji acho achiti sezvo vakatyora kodzero ravo pabumuriro remutemo havafaniri kutongwa zvakare panyaya yakadai.
Sokuona kwenyu vamanduna, munoona izvi zvichiita kuti chimiro chavo chidzokere pachakange chiri here vasati vasungwa?
Handifungi chimiro chavo chichadzoka pane zvachanga chiri. Kune vaya vanotsigira vaCosby, vakagara vachiti vaCosby vari kupesekutwa nehurumende nokuti munhu mutema, vachiti kune vamwe vanoita zvakadaro kudarika zvaita vaCosby asi havasungwi. Saka kune vari kufarawo kuti vasunungurwa, asi matauriro ari kuita ruzhinji nemidia yekuno nemapoliticieni vanenge vasiri kufara, especially madzimai kuti munhu abuditswe netechnicality zvakadai hazvisikusiya kuvasiya vakagutsikana. Saka handioni chimiro chavo chichidzokera pane zvachanga chiri.
Pane zvamambonzwavo here kana kuti zvamaona muvanhu pavanzwa kuti vaCosby vabudiswa, vanhu vazvitambira sei?
Ndambotarisa ipo pasocial media, ndingati ruzhinji harusi kufara nekuti munhu abuditswa, varimwe vachiti munhu apoya, haana akapara mhosva mumaziso avo, asi angopoya nekuti magweta ake akwanisa kuwana katechnicality kekumupoisa nako. Saka ruzhinji pasocial media matauriro avo vanga vachiratidza kuti havasi kufara, uye matauriro aita chero vemutungamiri wenyika maspokesperson avo vanga vasiri kufarawo futi. Asi sezvo iri dare rerizimhosva rataura, hapana zvavangakwanisa kuita.
Avo vange vari vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti haisi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nemukuru anoona nezvekubudirira mudunhu reHarare vatafadzwa muguti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.